mutangamiri wesangano regweru Residents and Ratepayers Association kana kuti GRA rinoyere mune masangano anomirira vagari mugweru vaCornelius Lipiwe vanoti vakanyorera kanzuro tsamba mushure mekunge yakwidza mitero kutanga mumwedzi waukukadzi vachikumbira kuti idzikise mitero iyi. Vaselipiwe vanoti mitero yakawanda yakakwidzwa nezvikamu zvinosvika mazana mana kubva muzana vachiti vakaedza kuonesa kanzuro kuti veruzhinji havakwanisa kubhadhara mitero iyi asi kanzuro yakaramba kutambira chikumbiro chavo.
Chataiita utadzikise ne 50% tanga tiri kutaura kuti tanga tiri vanhu vari kubva mulockdown saka kureva kuti hapana kana zvimwe zvatanga tichiita zvinova zvinounza mari. Kunyanya mvura ndo yakanyanya kukwira zvisingaiti nekuti kune yavanoti step up tariff yavakaintroduce chaiti ukanwa mvura yako kubva pa 1 kusvika pa 20 kiloliters yanga iine mari yaunobhadhara iri uniform but iko zvino zvasiyana siyana mari yaunobhadhara. Mari yedu yemvura yakwira zvisingaiti saka ndozvatati tichitaurira kuti vakuru vedu vange vachidini vachidzikisa.
Mutungamiri wegweru Residence Forum rimwewo sangano rinomirira vagari vaCharles Mazorodze vanoti sangano ravo richishanda nemamwe masangano riri kuedza kuramba richiita nhaurirano nekanzuru vachiti havaoni zvichibatsira kuti kanzuru irambe kutambira zvichemo zvevagari. Munyori wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe mudunhu reMidlands amai Nozipo Mzondo vanoti kanzuro inofanirwa kunzwisisa kuti veruzhinji vakaomerwa neupenyu vanoti zviri nani kuti ibhadharise mitero isina kunyanya kukwira kuitira kuti vagari vakwanise kubhadhara pane kuti vatadze zvachose.
Hatina mari yacho yekukwanisa kubhadhara mitero inodhura kudai. Tiri kutarisa kuti takabuda munguva inogozha kwazvo yatanga takavharirwa tiri kudzimba nokuda kwedenda iri recovid-19 naizvozvo panguva ino tiri kuzama kubatanidza zvituku izvo zvatinazvo kuenderera mberi nekurarama kweupenyu. Hatinavo mari inogona kuti tibhadhare mitero inodhura kudai.
Meya weguta regweru vaJosaya Makombe vabvuma kuti vagari vakaita chikumbiro chekuti kanzuro ideredze mitero asi vati kanzuro haizi kukwanisa kuita izvi nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira kuti kanzuro payakaita bhajeti yakaunza mitero iripo yaive yanzwa pfungwa dzevagari. Vamakombe avo vanovewo mukuru wesangano reUrban Councils Association of Zimbabwe vanoti pamutemo hazvigoni kuti kanzuro ichinje bhajeti yainenge yaita kunze kwekutoita imwe bhajeti asi vanoti kanzuro yavo yakazvipira kuona kuti vagari vabhadhare mitero yakaringana.
Bhajeti redu rakanga riri based on cost recovery zvichireva kuti tikakata budget redu mamwe maservices hatichakwanisi kunge tichipa kwana. So izvozvo zvakaita kuti kanzuro ione kuti hazvina kuringana kuti tikwanise kukata budget iroro. Uyewo chechipiri taconsulta ministry takapuwawo zvakare nzira yekuti kana tichida kuti tidzise tinofanira kuita a supplementary budget nokuti iri rakapuwa naminista ratova a statutory instrument. So naizvozvo hatigoni kungorikata tisinawo zvakare kudzokera kuna minista.
Vagari vemumakanzuro emumaguta nemadhorobha akasiyana siyana munyika vari kuchema chema nenyaya yemitero yakakwira uye mamwe madhorobha akaita seMutare akadzikisa mitero yavo mushure mekuchema chema kwakadai. Vasesvo zvidzai avo vakambove meya weguta regweru uye vari munyori wezvekutongwa kwematunhu mubato reMDC Alliance vaudza Studio 7 kuti bato ravo rakanyora gwaro kumakanzuro emumaguta nemadhorobha rinotungamira munyika richakurudzira kuti adzikise mitero nezvikamu 30 kubva muzana vachiti mamwe makanzuro ari kutoita izvi. Vati chikonzero chikuru chiri kukonzera nyaya yekukwira kwemitero kusagadzikana kwezveupfumi munyika vachitiwo hurumende haifanirwe kuramba dza makanzuru kuderedza mitero.
Vanhu vanofanira kungoziva kuti maretsi waya kukwira kwaakaita zvine ukama nemamirire enyika iya inonzi inflation kukwira kunoita mitengo yezvinhu zvose kana vachitenga mishonga yekurapa mvura vachitenga mishonga nematara ogadzira nzira zvose izvi zvinotengwa neforeign currency. Kana ikonomi ikagadzirika vanhu vakakwanisa kuwana mabasa vowanawo mari yokushandisa mune mabasics avo vachibhadhara kumakanzuro zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka.
Tatadza kunzwa kubva kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo sezvo nhare mbozha yavo yange isingabatike. Mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusorosoro zveupfumi nebudiriro pane chimwe chikoro vaVincent Chakunda vanoti makanzuro munyika ari parumananzombe panyaya dzemabhajeti nekutara mitero yakafanira nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu kunoramba kuchiitika uyewo nekuda kwekuti zvimwe zvinoshandiswa nemakanzuro zvinotengeswa nemari yekunze.
Handisi ku advocate kuti kanzuro isevenzese the US dollar denomination pama services. No, because our people have ana capacity issues. But ngati venene a bridge version yokuti tikwanise ku sustain a service but at the same time tichiita zvinhu zvinoita kuti vanhu vararame.
Zvichakadaro vamakombe vanoti vanofara zvikuru kuti danho rakatorwa nekanzuro rekuti riendesa mabasa ekubhadharisa mitero yekupaka motokari mudhorobha kukambani yakazvimirira yega riri kufamba zvakanaka. Kanzuro payakazivisa nezvedanho iri vagari vakarishora zvikuru vachiti raizoita kuti kanzuro irasikirwe nemari yakawanda, asi vamakombe vanoti zviri kutoratidza kuti kanzuro yave kuwana mari yakawanda.
Takunyatsoona guta richiratidza kuti vagari havasi kungopaka semapakira avaiita kare. Mane order muguta medu uye zvakare nemashoko andiri kupuwa andiratidza kuti mari iri kukolektiwa imomo mazuva matatu apfuura anoratidza kuti atopfuura mari yataikolekta pamwedzi wose.
Panyaya yekuti hurumende yakapa kanzuro yeguta reGweru madhora mamiriyoni 10 nerimwe emabasa ebudiriro pasi pechirongwa chekuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution, vamakombe vati kanzuro haisati yatambira mari iyi asi vanotarisira kuti ichauya sezvo zviri izvo zvakafanira pasi pebumbiro remitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Kudzanai Musengi.